manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 24, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere vachiri vana.
Sisangano isu tinoona uwandu uyu husingati kuti zvachose. Tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa. So takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vavari kutesta pazuva rimwe chete.
Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisati ragutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzawa zvikuru nemabhiyu emvura. Mabhiyu emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda $1,200. Izvi zvinobva zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi.
Vagari vekumasvingo vochema-chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuro yavo, vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika uchiri hwakamira pamakumi maviri nesere. Vana vakafa uye vaviri vakapona kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinogadziridza mashoko akambenga aburitswa nebazi rezveutano nezuro avaiti uwandu hwakanga hwakwira kuenda pavanhu makumi maviri nevapfumbamwe zvichitevera kuwanikwa kwemumwe munhu kubulawayo aine utachiwana hunokonzera covid-19. Asi nhasi bazi iri razoburitsa mamwe mashoko anoti uwandu uhwu huchiri pavanhu makumi maviri nevasere sezvo munhu akawanikwa aine utachiwana nechitatu uyu akambenge amboongororwa nechakare. Bazi rezveutano iri rinoti nemusi wechitatu pakaitwa ongororo yepiri pavanhu zana nemumwe muBulawayo vakambenge vamboongororwa, izvo zvakaita kuti mumwe chete wavo abatwe zvakare aine utachiwana hwecoronavirus. Bazi iri rinoti kune vanhu mazana mana nemakumi matanhatu vakaongororwa nezuro kuona kana vaine utachiwana hwecoronavirus, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vaongororwa kusvika pari zvino pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu. Chikoro chepamusoro cheJohns Hopkins chiri muno muAmerica chinoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nemazana manomwe ezviuru vabatwa nechirwere ichi pasi rose, uye vanhu vafa pasi rose vadarika zana nemakumi manomwe ezviuru. Munyori mukuru wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vanoti sesangano havasati vagutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Matara pamusoro penyaya iyi.
Sezvamareva manhambazi evanhu vane chirwere ichi akamira sematauriro amaita sofa tine vanhu 28. Pa28 ivavo 4 vakashayika and 2 vakarecover. Kurecover tisenge tichitaura kuti munhu anenge atestwa zvakare vachishandisa mushini unonzi PCR otestwa kaviri maresults ake obuda ari negative kaviri. Saka so far vaviri ndo vaita recovery, vamwe vese vachiri neyatinenge tichiti active infection, zvichireva kuti vhairasi richiri mumwiri mavo havasati vakwanisa kunyatsoti varikafe. Masymptoms kana masigns echirwere ichi anogona kunge adzikira, but utachiona unenge uchiri mumwiri.
Retesting iyo yamuri kutaura kana kuongororwa kechipiri uku kunofanira kuitwa kwapera mazuva mangani munhu ambowanikwa aine utachiwana?
Hazvina hazvona kuti mazuva akatarwa kubarwa but zvinongo enderana nema symptoms panoopera kuti munhu akunzwa zvakanaka then tinobva tangokwanisa kuita test yachona kuona kuti makupera kwaita ma symptoms utachiona wabuda mumuirere asi ma test acho anofanira kuitwa maviri achiitwa 24 hours apart kuti mukaita yekutanga moita imwe after 24 hours and ese anofanira kubuda achiita negative kuti tizotizo zvishuwa utachiona waenda.
Tichitarisa musi wechina anove nezuro bazi rezveutano riri kuti rakakwanisa kuongorora kana kutesta vanhu vanoita 460 mazana mana nemakumatanhatu. Muri kuona huwandi hwohu pazuva rimwe chete huri huwandi hunokugutsaiwo here sesangano?
Sesangano isu tinoona huwandi uyu husingatigutse zvachose. Tiri kuona sekunge nhamba iyi ichiri dikisa. So takagara tiri kukurudzira hurumende kuti daiwo zvaro zvichikwanisika yawedzera manhamba yevanhu vavari kutesta pazuva rimwe chete. Hurumende yakavimbisa kuti ichada kutesta iyo vanhu vanosvika 33,000 pakupera kwemwedzi uno waApril.
Totarisawo panyaya yedzidziso. Muri kuona vanhu vari kuwaniswa dzidziso dzinokodzera here pamusoro pechirwere checovid-19 ichi?
Dzidziso tiri kuona kuti hurumende iri kuedza nepainogona kuti idzidzise vanhu. Tiri kuona mumaterevhizheni mawairesi vari kutaura nezvechirwere ichochi zvakanyanyisa. Asi tinenge tichizongokurudzirawo kuti dai dzidziso iyi yachiramba ichienda kusvika kune maruwa kune vamwe vanhu vasingakwanisi kuwana dzidziso paterevhizheni kana pawairesi kana pasocial media yatinoita vanhu vange vachidzidziswa izvozvo. Asi tiri kuona sekunge hurumende iri kuedza kudzidzisa vanhu. Tiri kuonazve futi kuti yakabatana nevemasaisai vakaita sana Econet iri kupota ichitumira vanhu mameseji pamafoni avo panyaya yezvecovid izvozvizvi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Gurukotaro zvevechidiki muzvare Kesti Coventry vaparura homwe yemari inoita mamiriyoni 10 nemanomwe emadhora emaRTGS iyo ichabatsira mabhizimusi evechidiki avati akavhiringidzwa kushanda kwavo nechirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Muzvare Coventry vaparura homwe hurumende yakanangana nekubatsira kusimudzirwa kwemabhizimusi pamwe nemibatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki vachiti mabhizimusi anotungamirirwa nevechidiki mazhinji anga ave kuwira pasi nekuda kwekuvharwa kwakaitwa nyika kuri kukonzerwa nechirwere checovid-19 pasi rose.
In this regard, government through Ministry of Youth, Sport, Arts and Recreation has set up a relief fund of 17 million RTGS.
Nokudaro hurumende kuburikidza nebazi rezvevechidiki nemitambo yaumba homwe yemamiriyoni 10 nemanomwe madhorari maRTGS achabatsira mabhizimusi pamwe nemubatanidzwa inotungamirirwa nevechidiki senzira yekuedza kubvisa kutambura kwavo munyika yose uko kwakonzerwa nechirwere checovid-19.
Vaenderera mberi vachiti vechidiki vanenge vachida mari idzi vanofanira kuvabata paWhatsApp nezvinyorwa zvavo kana kuenda kumahofisi ebazi ravo ari matunhu avanogara sezvo vanhu vasiri kubvumidzwa kubuda mudzimba. Vatiwo vechidiki ava vachapihwa mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora ari maRTGS vachiti vanenge vatadza kukwana muchirongwa chavo vachazenge vachiendeswa kune mamwe mapazi ehurumende kuti vanobatsirwa ikoko. Vati kugoverwa kuchange kuchiitwa mari idzi kuchange kuchiitwa pasina kupinzwa kwezvematongerwo enyika. Izvi zvatambirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma avo vati zvanga zvakanaka kuti mari iyi itange kupiwa vechidiki vasina mabasa vavanoti ndivo vari kunyanya kutambura.
Patingangova nechinyunyuto panhau yekuti 6 months zokera kumashure kubatwa tanga lockdown. Nokuti tikatarisa isusu vechidiki mabhizimisi avo haana kuregistwa ndeaya atinoti ari informal. Zvinoreva izvo kuti chirongwa ichocho chinobva chasiya vazhinji kwazvo vechidiki vasina kuwana rubatsiro. Vatingativo vanogona kukwanisa kusvika ku70% vane mabhizimisi avo ari very informal. Hawakwanisi kunge vachibatsirika pamusoro pechirongwa ichocho.
Mutungamiri webato relabor economist and African Democrats Muzvare Linda Masarira vatiwo hurumende yanga ichifanira kucheuka vanhu vanga vachirarama nemabasa emaoko kwete kutungamidza mberi vanhu vane mabhizimusi akapfumbira kare.
Dai vanga vatambanudza ruoko rwavo kune ruzhinji rwevechidiki kunyanyawo zvakare kune vaya vari kuputsirwa pavanga vachishandira kungava kumagaba kumahome industry kwedu nevanga vari kuita mabasa emaoko atinoti muchirungu informal sector. Nekuti vakada kutarisa mabhizinisi akanga akapfumbira kare pana justice yavanenge vari kuita kune vechidiki. Nekuti chiri chiri kutirwadza isu sebato relead kuti vanhu vari kuputsirwa pavanoshandira vanoita mabasa emaoko anoraramisa mhuri dzavo nguva ino yelockdown. Zvakare vanhu ivavo vari kufadwa kuti vabatsirwe kuti vasogona kuzosimudzira mabhizinisi avo nekuti kufa kwemabhizinisi avo kufa kweraramo yavo.
Muzvare Coventry vati vemabhizimusi akanangana nekurwisa chirwere checovid-19 akafanana nekugadzira sipo nemishonga inoshandiswa kugeza maoko ndivo vachakosheswa zvikuru pakupiwa kwemari iyi. Vatiwo mabhizimusi evechidiki havachapa mari. Mabhizimusi akanga akanyoreswa mwedzi mitanhatu nyika isati yavharwa nekuda kwechirwere checoronavhairasi. Vatiwo vanhu vachapiwa mari iyi vanofanira kunge vari vanhu vane makore anobva pagumi nemasere kusvika pamakore makumi matatu nemashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vagari vakawanda vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta zvikuru kukwidzwa kwakaitwa mitero yemvura nekanzuru yavo. Vamwe vagari vanoti mitero yavo yakakwira nezvikamu zvinodarika mazana manomwe kubva muzana, inova mari yakawanda zvikuru. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Vagari vataura neStudio 7 vanoti kanzuri yakakwidza mari yemvura apo mari dzavo dzemihoro dziri shoma uye mvura yacho inouya kwenguva shoma shoma mangwanani oga oga pazuva. Vamwe vaisibhadhara madhora makumi masere pamwedzi vanoti vakutambira mabhiri emari yemvura inosvika chiuru kana zviuru zviviri zvemadhora. Mumwe mugari wemumusha wekwamucheke amaisungana zvarebwanashi vanoti mvura inouya kwemaawa maviri pazuva nokudaro mari yavari kunzi vabhadhara haienderani nemvura yavari kushandisa.
Ini semugari womuwadhi 4 ndinorwadzawa zvikuru nemabhiri emvura. Mabhiri emvura akakwira zvakanyanyisa kubva kuma $72 kusi achibva angoenda $1,200. Izvi zvinobva zvatishungurudza zvokuti ndinoshaya kuti mari iyoyo ndinoiwanipi. Mabhiri aya akakwira asi hapana shanduko pamvura. Mvura inouya kana kuti na 3 o'clock yobva yaenda exactly na 5 o'clock kana 2:05 zvokuti ukanonoka kumuka watoishaya. Asi still bhiri rongouya rine 1,000 rine 900. Hatizi kuti zvinoreva chii. Kanzuro ngaione zvokuita zvokuti dai vakati mvura yakwira yobva yawanikwa yoswera iriko tichiishandisa zvingadai zviri nani.
Mumwe womugari wemumusha wekwamajange Muzvare Alaika Time vanotiwo vave kutyira kuvharirwa mvura vatadza kubhadhara panguva iyo vakatarisana nedambudziko rechirwere checoronavhairasi icho chinorwiswa nemvura yakachena nguva dzose kuita kuti munhu asachibate.
Zvakadaro zvema 1,000 hatingazvikwanisi because mari yacho hapana chiro. Kada kutarisa iye grade 1 yekanzuro yacho nayoyo haitombohori mari inosvika ipapo, inotohora kuma 400 and something. Saka unofungwa kuti izvezvi izvi mari yacho tetichiwane. Takasangana nechirwere chiriko ichi checovid toti zve mvura itovharigwa mvura tovharigwa mvura hatoteta toti covid plus korera hatingazvikwanisi isu sevagari hatitozvikwanisi zvachose sana kuti hazvizo zvatakatenderana.
Kanzuri yeMasvingo inoti yakakwidza mari iyi mushure mekunge bhajeti ravo regore rino rabvumidzwa nehurumende masvondo mashoma apfuura. Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vanoti vari kutaurana nevagari panyaya iyi kuitira kuti zvinhu zvifambire mativi ose.
Maretsi ekanzo ichokwadi kuti akakwira nemari dziri kutagwa nevagari ichokwadi kuti ndo mari dziripo. Zvakaitika mushure mekunge bhajeti raapprovhiwa naminista. Zvakangovawo mhazvo kuti bhajeti rakutanga manew figures akutanga kushanda panguva yakaoma yekuti vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa. Vanhu vazhinji vamwe vanhu vazhinji vemunomu vanorarama nokuzvishandira nokuda kwe lockdown vazhinji tikoona kuti vanenge vari kutambura kuti vakwanise kubhadhara mari idzi. Saka isu pamwe chete nema residents associations takagara pasi tikaita hurukuro. Hurukuro dzachina hatisati tapedza kuona kuti tingaita sei kuti vagari vabatsirikane nekuti vawane maservices.
Sangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA rinoti kanzuri inofanira kudzikisa mitero iyi kuita kuti vanhu vakwanise kubhadhara mvura. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano iri vaHardlife tangai vanoti vanotarisira kuti kanzuri ichadzikisa mitero yemvura iyi sezvo vakaita nhaurirano. Mune imwewo nyaya, kanzuri yedhorobha remasvingo yotosurana nevatengesi vamusika wechitima mushure mekutanga chirongwa chekuputsa musika yavanhu inonzi haisi pamutemo. Mumwe anotengesa pamusika wechitima, amai Stella Marimbo, vanoti vachasara vasina chekuraramisa mhuri dzavo kana chirongwa chelockdown chapera sezvo musikawo wapazwa nemagiredha ekanzuru. Vamaboke vanoti kanzuri iri kutora mukana wenguva ino yakavharwa mabhizimusi nenyaya yaCovid-19 kuchenesa nzvimbo dzaitengeserwa nevemusika zvisiri pamutemo. Izvi zviri kuitwa kune mamwe maguta munyika zvichitevera danho rakatorwa nehurumende rekuti misika isiri pamutemo iparadzwe nguva ino yelockdown. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nemagariro evanhu dzinoti hadzitambire danho rakatorwa nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa rekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa chete ndizvo zvichawana rubatsiro kubva muhomwe yavakaparura yemazana mashanu emabhiriyoni emarands panguva iyo nyika yavo yakavharwa nekuda kwechirwere checoronavirus. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya iyi.
Gweta rine mukurumbira uye vari sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa haifanire kunge ichiita rusarura paurongwa uhu. VaShumba vanoti bumbiro remutemo yeSouth Africa harikurudzire rusarura uhwo hwakabuda paurongwa hwavaRamaphosa.
Temo weSouth Africa zvikuru bumbiro romutemo renyika iyi rine yatinoti non-discrimination clause inoreva kuti munhu haafaniri kuva anosarudziwa nemamiriro enyika yaanobva kwaari kana kwairi kana nationality. Zvinongoreva izvo hazvifaniri kuti panenge pachibatsigwa vanhu muSouth Africa, especially tichiona kuti dambudziko rawira vanhu vakawanda pasirius, poita kusarura kuti vava maZimbabwe nava maSomalis ava macitizens. Idambudziko rawira munhu wese, nyange ukaenda kuAfrican Charter on Human and People's Rights uchawana richiti kusarura hakutendeki.
VaShumba vanoti Zimbabwe neSouth Africa dzinokwanisa kutaurirana dzoona kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo, Dr. James Tsaboa, avo vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe, vanoti havaoni chakakanganiswa nehurumende yeSouth Africa sezvo bumbiro remitemo yenyika iyi richisungira kuti hurumende ibatsire zvizvarwa zvemunyika iyi munguva yematambudziko akaita secoronavirus. Rimwe gweta rine ruzivo munyaya dzezvemabasa vaRay Mungoshi vanotiwo panyaya yerubatsiro, South Africa ine kodzero yekuti tanga yaona kuti mhuri yayo yakachengetedzwa. Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti nyika dzakawanda dzinomhanyira kutanga dzayamura zvizvarwa zvadzo zvinova ndizvo zviri kuitwa neSouth Africa.
Chidzidzo chatingangowana chekuti nyika yedu isusu ngatiwanewo nzira dzekuti tinge tichibatsirawo vanhu vedu isusu tisanomhanyira kunopotera kune nyika dzevamwe, nekuti nyika dzevamwe nekuda kwechirwere ichi vango tarisana iwo pachao zviro zvizvarwa zvemunyika imomo vachikanganwa vanenge vakafakacha kana kuti vanenge vakashanya.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvinogara nekushanda muSouth Africa, vazhinji vavo vachiita izvi pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti sezvo vanhu ava vari kubatirwa mitero nehurumende yeSouth Africa, vanhu ava vanofanira kubatsirwa panenge pachibatsirwa zvizvarwa zvemuSouth Africa munguva dzakaita selockdown. Mutauriri weMDC mudunhu reJohannesburg vaInnocent Tsingo vakurudzira hurumende mende Zimbabwe kuti ipe rubatsiro kuzvizvarwa zvayo zviri muSouth Africa panguva iyo nyika iyi yakavharwa.
Tinongokurudzira hurumende yeZANU-PF kuti dai yakwanisa yaongorora vanhu vakazvivharira mudzimba vana veZimbabwe kuti ivapewo chikafu, nokuti tinoona vazhinji vacho vanorarama nekutengesa, saka havakwanisi kubuda kunze vachinotengesa. Naizvozvo tinongoti dai hurumende iyi yaona yavapo vanhu chikafu.
Kune zvizvarwa zvekunze zvinopfuura chiuru zvakadzorerwa kumusha kwazvo kubva pakatanga chirwere ichi muSouth Africa, asi hazvizivikani kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvakadzorerwa kumusha. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Kwaziwai, ini ndinoitwa Simbiso Ranga. Ndiri chiremba anoshanda kuno kuNorth Carolina kuUSA. Ndiri kukurumidzira maZimbabweans kuti ngati garei muDzimba panguva inoyi iri kuitwa zvelockdown. Haisi nguva ino yokuti ngatirambe tichingoita zvinhu sekunge zvinhu zvakagadzikana, nokuti vamwe vari kurasikirwa noupenyu nepamusana peCOVID-19. Vamwe vazhinji vanenge vasina kana masymptoms kuti tione kuti chirwere chiripo here kana kuti hapana. Saka zviya kana uri mukombi hautombozi kuti munhu akagara paside pako uyu ane chirwere here kana kuti haana, endi kuti iwewe unacho here kana kuti hauna kana usina kutestwa. Saka ndinokurudzira zvakanyanya kuti ngatigare mudzimba kana pane vaya vanofanira kubuda kuti vanoita zvinofanira kuitwa sekutsvaga chikafu. Ngazviitwe nekukurumidza, endi tiri kukurudzira kuti hurumende ngaibatsire vanhu mudzimba mavari imomo kuitira kuti vasaramba vachibuda-buda. Zvichabatsira tese, vabereki, vanambuya, vana sekuru vachatitenda zvizhinji kana chirwere chichadarika, nokuti ndivo vekuti vakabatwa nacho upenyu hunokwanisa kudarika. Hazvirevi kuti vechidiki havabatwi nacho, vanokwanisa kubatwa nayo COVID-19. Haisi kusarudza mazera kana rudzi kana kuti varume kana madzimai. Iri kubata munhu wese pasi rese, vane mari vasina, vapfumi varombo, vakadzidza vasina kudzidza, zvakangofanana. Saka ndiri kukurudzira maZimbabweans kuti ngatigare mudzimba, ngatigare mudzimba kusvika taona chirwere ichi tanyatsa kuchibata, tachikontrola kuti chisaramba chipararira. Ndatenda hangu.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Nau dzemitambo, Zimbabwe inoti iri kukundikana kugadzirisa kuitira kuti nhandare dzayo mbiri dzenhabvu, National Sports Stadium neBaba Field Stadium, dzinge dzapera kugadziriswa musi wa15 Chikumi usati wasvika. Sangano reConfederation of African Football kana kuti CAF riri kutarisirwa kuzoongorora nhandare mbiri idzi musi uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vaxolisani gwesela vanoti vazivisa veCAF kuti Zimbabwe ingangotadza kugadzirisa nhandare idzi sezvakatarwa panosvika musi wa 15 Chikumi nemhaka yekuvharwa kwenyika uko kwakonzereswa nechirwere checorona virus. CAF iri kufanira kuita ongororo yenhandare idzi musi wa 15 Chikumi, zuva iro ZIFA inoti nhandare idzi dzinenge dzisati dzagadziriswa sezviri kudiwa neveCAF. Kunyange hazvo vagwesela vachiti basa rere kuitwa uyezve pave neshanduko munhandare idzi, vanoti ivo basa iri riri kufamba zvishoma nezvishoma sezvo vashandi vari kuita basa racho vari vashoma. Mitemo yakaiswa nehurumende haisi kubvumira vanhu kuungana panzvimbo imwe chete vakawanda uyezve kushanda vari pedyo nepedyo pachityirwa kupararira kwechirwere checoronavirus. Vagwesela vanoti vamirira kunzwa kukafu kuti ichashandura here zuva reongororo yayo kubva musi wa 15 Chikumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rekafu panyaya iyi. Vagwesela vati ivo vari kukumbira vari kuita gadziriro yenhandare idzi kuti vawedzere mwando mukuita basa ravo. Zimbabwe iri kuda zvakanyanya kushandisa imwe yenhandare mbiri idzi mumakwikwi e2022 World Cup, umo iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia pamwe neSouth Africa. Kutadza kugadzirisa National Sports Stadium neBaba Fields sezvakatarwa kunomanikidza Zimbabwe kunoshandisa nhandare yekunze kwenyika. Muteveri wechikwata cheMaurias muzvari Noelin Fambisa vanoti nhandare idzi dzinofanira kugadziriswa nechimbi chimbi nekuti veruzhinji havana mari yekuzonoona Maurias kunze kwenyika.
Pama grounds apa dai vatikurumidzira una kuti disadvantage kuvanhu vakawanda kuti vazowana mari nemamiriro akaita zvinhu kuti vazobuda kunze uku kuti vanoona bhora hazvinenge zvakatongooma.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatakudzwa mushinga vanoti vanoziva kukosha kwekukunda pamusha kuitira kuti Maurias asimbise mukana wavo wekuenda kuWorld Cup.
Ghana takairova kakawanda ibvene kuAfrica Cup of Nations, saka there's the best chance yekuti tokwana kuqualify at this time. South Africa kundokutovadya tiri kupinda chete, tikangowina mahome games edu ka toqualify.
Zimbabwe iri kuda zvekare kushandisa nhandare yepamusha mumutambo wayo we2021 Africa Cup of Nations nechipolopolo chekuZambia. Pari zvino mitambo yese iri pasi pecup yakambomiswa nemhaka yecoronavirus iyo iri kuita chamuramba mhuru kuuraya vanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ateereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Mm-hmm. sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi huchiri pamakumi maviri nevasere uye vakashaya nechirwere ichi vachiri vana. Sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti harisati ragutsikana neuwandu hwevanhu vari kuongororwa kana vaine utachiwana hwecovid-19 sezvo huchiri pasi zvakanyanya. Vagari vekumasvingo vochema-chema nekukwidzwa kwavanoti kwaitwa mitero yemvura nekanzuro yavo, vamwe vachibhadhariswa kakapetwa kanomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.